akakokwa naPresident akasarudzwa kuIran tivazova pamwe chete naye pasinga achigadzwa musi wemugovera.
Asi kudyidzana kweZimbabwe neIran kwakakosha zvakadii panguva inoyi?
Kwakakosha ndodzimwe shamwari dzino dzakagadzi nesu tichishanda nesu pamwe chete tichishanda pamwe chete nawo, saka zvaikodzera kuti vauve ipapo vanhu vaende kwavakadaidzwa ikoko kwavakakokwa nemhosva yeushamwari watinawo nawo.
Asi pane kudyidzana kuripo here kunobatika? Mungati muri kudyidzana panyaya dzakaita sei?
Vari kutibatsira tine maprogramu akawanda atinoita nawo kunyaya yekuculture, kune nyaya dzemafuta nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda.
Vamwewo vari kuti kudyidzana neIran pari zvino kunogona kuzokanganisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita sana America dzinenge dzakatemera zvakarewo Iran zvirango. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Nyika imwe neimwe inotsvaga shamwari dzayo nemhosva yekuwirirana nawo. Haungati totamba nandingi, toregeza kutamba nandingi nokuti ndingazozondwa nandingi. Tibudei muchiona mapriorities enyu amunozvidhisaidhira sese senyika. Hamungati tikaenda nokuti vanovengana nandingi, torega kuwirirana nawo.